Vagari ava vakashandisa mari dzavo kuhaya dzirori rekutakura matombo pamwe neivhu rekushandisa kuvhara makomba akachereka mumugwagwa uyu. Izvo zvinonzi zviri kukonzera kuti vanhu vaparadzane nemari dzakawanda vachigadzirisa motokari dzavo. Imwe nyaya yakaita kuti vagari ava vaite mudeme mudeme ndeyekuti vatyairi vemakombi vanonzi vakanga vasisada kupinda munzvimbo iyi vachiti mugwagwa uyu waikuvadza dzimotokari dzavo. Vataonana kati iyo vekomiti inoona nezvekugadzirwa kwemugwagwa uyu vanoti vakatanga taura nezvekugadzira mugwagwa uyu vari pabhawa zvavo vakatandara nevamwe vakafunga kushandisa motokari dzavo kuti vatakure ivhu rekuvhara makomba aya.
Saka takaona kuti kanzuru haina zvairi kuita nenyaya yemarodhi yaine very 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 bad stand. Saka takakotiwo tiri pabhawa tichinwa tiri a group of people. It started with 5 people. We needed this idea that, you know, gentlemen, ngatimbotorawo mota dzedu tinotora gravel. Takatora gravel redu tikapasha 1 or 2, 3 or 4 mapotholes. Saka takazopublicisa kune vanhu through our WhatsApp group M10 Watt. That gentlemen, ndo zvakatanga, ngatibatane tiite tiite zvinhu zvimwe chete.
Varoni Tumbare ndivo vakashandisa rori ravo iro rakatakura ivhu iri. Vatumbare vanoti imwe nyaya yakavhundutsa vagari vemutinos north ndeyekuti pane mbavha dzinomira mumugwagwa umu usiku dzopadza motokari padzinenge dzichifamba zvishoma zvishoma padzinenge dzichiedza kunzvenga makomba aya zvokuti vanga vave kusvika kuti pangazoguma paurayiwa munhu.
Ndini the owner wetruck yatiri kushandisa kugadzira rodhi yecommunity yedu yeTunnel North. Ndinofara kuva part yecommunity kugadzira rodhi nechikonzero chekuti tanga tisangana nematambudziko kuti rodhi yedu yakafa. Saka nguva ino yerain season tanga tisangana nematambudziko embavha dzanga dzichigarira vanhu zvichirova mota dzevanhu. Even maresidensi mamwe anenge ashaya transport achibudira kuTurn Off kwedu vanga vachisangana nematambudziko ekurohwa nembavha. Ende tine maresidensi akawandisa, tine makesi akawandisa akaripotwa kuneighboring. Kati taona kuti timire council nekuti takavimbiswa naiko zvino honorable president wedu vamunangagwa pavakamboya chichema hanzvadzi yavo mutenwa zvino vakativimbisa kuti vachasisa chichema chedu kuti council kuti siti council tigadzirirewo just access road yedu yatinayo imwe chete yekupinda nekubuda. But takagaririra hapana chatakawana until iko zvino maresidensi abatana pachavo kuti ngatiunganidze kamari katiinako tigonofungwesa gravel kuti road yedu ikwanise kufambika zvakanaka vanhu vachifamba vachikwanisa kukunda tsaona dzatosangana nadzo dzekubirwa nokupwanyirwa motokari.
Vatumbare vanoti pane nyaya yeKirkman Private School, chikoro chisiri chehurumende icho. Vanoti chaifanira kubatsira kugadzirawo mugwagwa uyu nekuti vana vanodzidza ipapo havasi vagari vemutinwood north chete asi kuti vamwe vanotouyawo nedzimota mazuva ose. Mumwe wevakatanga nekomiti iyi vafrancis mandimika vanoti mugwagwa uyu unotozezesa chaizvo nokuti motokari yavo inogara yakaenda kugaraji kuti ichinzwe mashocks nemasuspension.
Nyaya yemashocks yamuti aima francis engine unogara uri kwamakanisa 3 months down the line watochinja shock. Saka ndotakaona kuti hatingamirire kanzuro isusu ndisu vanhu vanogara muno. Let's beat ourselves. Kana kanzuro ichinzwe nyaya yaona kuti aiwa ndo zviri kuitika izvi pamwe inogona kuti ravei kuzongotibatsirawo ndikuvaonga but isusu in the meantime better something.
Vaizekiwo Mushongwe vanoti kanzuro yeHarare hapana zvairi kuita maererano nezvekugadzirwa kwemugwagwa uyu nekudaro vakaona zvakakodzera kuti vaite basa racho pachavo.
Isikwanguti secommunity tikuona rodhi redu yashata mota dziri kungoita mabreakdown time and again. Saka takaona sekuti tikatanga secommunity tozvigadzirira zvedu nekuti kanzuro kutimirire hazviri kutiitira kure.
Kore rapfuura muna zvita kansela weward 41 Mutinwood North amai Charity Bango vanoti kugadzirwa kwemigwagwa ibasa rakadziswa kukanzuro rikapiwa bato rezinara nokudaro migwagwa mizhinji haisisina kumira zvakanaka. Vanoti imwe nyaya ndeyekuti mugwagwa weTinwood North waiya usiri paurongwa hwemigwagwa ichagadzirwa muward 41 zvokuti vachaedza kuti vanotaura kukanzuro kuti nyaya iyi itaurwe. Ndakamirira studio 7 kuTinwood North muHarare ndini Kirimu. Thank you.